Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 18 2023 makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenyika kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombonyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta vanovani stole vaendesa mapepa kudare pamusoro kuvulawayo nhasi vachipikisa mutemo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopedza gore zviri kunze kwenyika zvibviswe mugwaro revavhoti vachiti zvinotyora bumbiro remutemo yenyika. Mutemo wesarudzo uyu kana kuti Electoral Act wakashandiswa kurambidza vasevhia kasukuwere kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi vakasukuwere vakabva vakwirawo kudare pamusoro soro. Vaendeswa kumatare iguru kotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi uye muchichisi mukuru wehurumende vaAhmed Ibrahim. Hatina kukwanisa kubata vaziyambi kana vaIbrahim kuti tinzwe mativi avo. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists nemamwe anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuvulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ Perfect Shongwane ati sangano rake rinoshushikana zvikuru nekushungurudzwa kwakaita vamwe vatapi venhau vaiita basa ravo muvulawayo nezuro vanosanganisira muzvare Anastasia Ndlovu. Vamwe vatori venhau vaviri Pamenus Tsuso naLungelo Ndlovu vanonzi vakabva vachiita zvekutiza. Shongwane ati sesangano vange vasingatarisira zvakadai sezvo vakaita misangano nevemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU PF senzira yekuedza kuti vabatsire kuchengetedzwa kwevatapi venhau pavanenge vachiita basa ravo.
Tinofunga kuti izvi hazvina kufanira uyezve hatifaniri kuti tinge tichiva nevanhu vanoita mhirizhonga pakati pedu. Sevatori venhau tine basa guru rekuona kuti tazivisa vanhu nezviri kuitika munyika. Naizvozvo tinofunga kuti vezvematongerwo enyika vanofanira kuti ndivo vanofanira kutungamira panyaya yekuparidza runyararo.
Tuso uyo anoe nhengo yebodremisa anoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Tiri mukadzi mukuinterviewa ndovakabvauya mhobho yevanhu vakapfeka matishet akanzi what it ndokutanga kutibvunza kuti ndokutorera chii mifananidzo. Zvimai mifananidzo iyoyo because hatitibude mavideos. Isitikati aiona tinoona vatori venhau kuti tinobvisira chii. Ndokutanga kutorova umwe wedu Anastasia ndokumupatapata vachisvisina rutsigo vachimurova vachita sei sei.
Muzvare Ndlovu vaonekwa navanhu vachiremba nhasi uye vasvitsa magwaro ekuongororwa kwavo kumapurisa sezvinotaurisirwa panyaya yakadai. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Misa Zimbabwe chapter vatavani mwoyo vashorawo chiitiko ichi vakati itarisiro yavo kuti mapurisa achaferefeta nekusunga vari kupomerwa mhosva yekurova vatori venhau ava.
Tinoramba tichitsinidzira kuti mapurisa ngaatibetserewo kubata nhunzvatunzva idzi nekubata basa zvine mazvo kuti varatidzire kuti havasi kusonga vachidai kurera mhodzi
zinodai kusumudza mepo zemirishonga sezuru kuratidziwa panyaya tsukutaura nezvayo.
Tabata mutauri wemapurisa mubulawayo assistant inspector Nomalanga Musebele kuti tinzwe divi remapurisa, asi vati tibate mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati. Assistant commissioner Nyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi sezvo yakamhangarwa nezuro, vati vachazozivisa zvinenge zvabuda nekufamba kwenguva. Taedzawo kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nhare mbozha yavo yange isingapindi. Mutauri webato rezanu PF mudunhu rebulawayo vaachi Chisango vabvuma kustudio 7 kuti vakanzwa nezvechiitiko ichi, icho vati vanoshora zvikuru sezvo chichivhiringidza kuchengetedzwa kwerunyararo kwavati kunokurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoyo mutungamiri webato rezanu PF.
As a party, we will not tolerate anything that disturbs the peace that our first secretary, His Excellency Comrade Eden.
Sebato, tiri kuita ongororo yedu kuti tizive kuti vanozi vakaita izvi ndiva nani chaizvo kuitira kuti mutemo uzadzikiswe. Kana vaonekwa kuti nhengo dzemusangano zvezvokwadi, tichatora matano anoenderana negwaro remusangano panyaya dzakadai. Uyewo zvinoenderana nemutemo wenyika.
Nyika yakatarisana nesarudzo mwedzi unouya, uye vamunangagwa vari kugara vachikurudzira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo. Asi mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga vasiri kusungwa. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Robert Masaraure vanoti vakanyorera bazi rezvedzidzo yepasi tsamba yekukumbira kuti zvikoro zvivharwe mwedzi uno sezvo huwandu hwevadzidzisi vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika huri kuramba huchikwira munyika. Vadzidzisi mazana matanhatu vanonzi vakamhangara nyaya dzekumbunyikidzwa kodzero dzavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota redzidzo yepasi Dr. Evelyn Glovu kanawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya weStudio 7 navamasaraure nezvenyaya iyi.
Tine dambudziko gurusa rekushungurudzwa kwevarairidzi vana vechikoro nekuabhuzwa kwepropati yezvikoro. Matambudziko aya tokunyanywa kuwana achibva kuvarairidzi vakawanda nyika yese. Tarekodha makesi anokwana almost 600 ekushungurudzwa kwemhando yakasiyana-siyana. District ranyanyotora mukombe pamaripoti atiri kuwana riri Rushinga District. Kushungurudzwa kuri kunyanyoitwa vanhu vazhinji ndevazhinji vari kufungidzirwa kudzi varotsigira bato reTCC vachiimbwa muzvikoro vachiudzwa kunzi vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo. Tinewo mamwe matambudziko evamwe vari kuzomanikidzwa kunoparticipeta mumakampeni eruling party ivo vachinge vasiri mamembers. Tine vana vari kutorwa vachienda kunopa entertainment kuruling party. Tinozonyanyorwadziwa nevana vepakanoti kuRushinga zvakare vanga vachitorwa mamandays nemawednesdays pakatoni secondary vachiitiswa toy toy nemadipenzano vachienzi vari kufanwa kuti vadzidze gwara remusangano vachiri vana vadiki. Matambudziko ese aya akawanda nekushandiswa kwezvikoro kuti chikoro kana chikanzi ndo chiri kuitwa rali zvatakaona musi uno kuchinorumba kuzaka. Musi wacho unozi vana vadzoka kuchikoro musi wemande hapadzidzike inenge iri tsvina infrastructure iri menfo vanhu vashomanini ichishandiswa nevanhu vanosvika mathousands akawanda.
Pane zvamungati maita here kuti muone dambudziko iri richipera? Ndiani wamakanyorera?
Takabata munyori mukuru mubazi zviri Ministry of Primary and Secondary Education Mai Tavela tichivazivisa matambudziko aya anosanganisira mudzidzisi wedu wekuzvonga akapotsapondwa musono aterwa nevanhu vatatu vachimuwandira vachizanisa kuita triple C akapona nepaburiro retsono tichikumbira kuti dai zvikoro zvambovharwa tozovhura kana makakatanwa aya apera tsvagwaro redu takanyorera musi wa 12 July rakangonyora mahighlights ezvatiri kuwana kubva mumacenders akasiyana-siyana nyika yese kumanikidzwa kuita vanhuenda kumarali kufoseredzwa zveteachers kochiti nezvimwe zvakawanda tikanyorera zvakare kupetisesi commission tiri kumirira kunzwa mhinduro yavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuhwedza. Masangano akazvimirira oga akaita serinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nere Community Tolerance Reconciliation and Development kana kuti COTRAD ave kuita zvirongwa zvekuedza kupomodza mirizhonga yoramba ichiitika munyika pamberi pesarudzo dza 2023. COTRAD ine chirongwa chinonzi Conversation Not Confrontation chiri kuitwa mudunhu remasvingo kunyanya nevechidiki. Dunhu iri ndiro riri kunzi nevanopikisa veTripleC riri kunyanya kuitwa mhirizhonga nevebato rezanuPF vakarwa hondo yerusununguko pamwe nevasori. ZESNI yakaparirawo chirongwa chinonzi Vote in Peace uyo iri kutenderera matunhu ose munyika iine vaimbi ichikurudzirawo vechidiki kuti vasiyane nenyaya dzemhirizhonga. Panewo mavhidhiyo akawanda ari kutenderera pamadande mutande anoonekwa vanonzi vatsigiri vezanuPF vachiti vachaita kafira mberi vanopikisa. Mapurisa anoti haasati apirwa nyaya idzi uye vezanuPF vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi.
Zvirongwa ichi ndechokurudzira runyararo zvinonzi Conversation Not Confrontation. Izvi zvinobva mumaonero nomutsvakurudzo zvatakaita taona kuti bai wakaita kugamboboto mumusha vanhu vari kumuka vakarumana mutsipa chose mumusha wamasvingo tikataita mupikicha toona kuti kune vanoridzirana puti tikabata kuti kutiredzi tinoona kuti kune vanorogwa vachikwekweredzwa neshamu tikabuda mumativi umo tinoona kuti pane vamwe vanorogwa vachitosungwa varoga kuti ivavo vasina mhosva saka isusu tazoona kuti aiwa dambudziko iri kuti ripere rinodai kuti isusu tibatire pamwe todzokera mumacommunities tine urongwa kukurudzira runyararo tichikurudzira nyaya yokuti aiwa mhirizhonga haivaki ngozi haiendi kumba kwavakutuma inouya kumba kwako iwe unenge wauraya munhu saka sarudzo ratinoda isarudzo dzakachena.
Vamuri kutarisira kuti vanzwe mharidzo yenyu ndevapi?
Tirikurudzira vechidiki ndo vatonyanya kutangisisa nokuti ndo vanoshandiswa nemapato ezvematongerwo enyika. Vechidiki uye ndo vachine simba rokumanya vachiimba vasure kwemota dzemapoliticians vachiti vakasangana nevavasangana naye anenge asingawirirani nebato ravo vanenge vachirova.
Kumaruwa chirongwa chenyu chiri kubatawo nenzira dzi
bati mambo ndiwo vakabata mushando venevevhu rinotsikwa navanhu vachifamba vachiita zvezvinhu zvekutsvaga rutsigiro saka madzimambo ndee timakurudzira zvakare kuti vakurudzire runyararo mumatunhu avo.
Tiri kuona mavhidhiyo ari kutenderera mawo veteran vachichichidzira vanhu vachidi mune zvamuri kubatawo here kudivi iroro?
Mawo veterans ndo mamwe futi ari kukurudzira mhirizhonga. Tiri kuvatageta zvakare tichivakurudzira isusu kuti aiwa ndimi varidzi venyika ndimi makarwira nyika kuti iuye asi makarwira kuti titongwe murunyararo saka tiri kutageta mawo veterans zvakare.
Zvimwewo zvakaita zvishuwo zvatinonzwa zviri kuitwa izvo muri kuitawo sei imi naizvozvo?
Tiri kutageta mamakets mamaketi anoitwa kumusha tichiende reward ine market day rayo saka tiri kuteerera mamaketi days wayo ndokunenge wakaungana vanhu tichindokurudzira nyaya yekuti sarudzo ngadziitwe dzakachena sarudzo hadzidi mhirizhonga kukarudzirana mumusha zvinhu zvakaipa zvikuru.
Mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu magweta vemapato anopikisa pamwe neveruzhinji vanoti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo wecriminal law codification and reform amendment act uyo unozivikanwa neremadunhurirwa rekuti patriotic act Kumbunyikidza vemapato anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhabu sezvo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuranona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano panyaya dzemutemo reveritas valizwe jamela vaudza Studio 7 kuti pane kuchema chema zvikuru munyika zvichitevera kusainwa kwemutemo uyu nemutungamiri nyika vaemarson munangagwa nekuti munhu wese anogona kusungwa akataura zviri kukanganiswa nehurumende
zvinoita sezvinokaaisa panyaya iyoyi yeyanonzi mapatriotic act inyaya yekuti mitemo yacho kuri kuisiwa asi asina kunyatsoitwa atingati nechirungu madefinition anonyatsobuda zvakajeka kuti zvii zvinorehwa ndichipa somuenzaniso kana ukanzi iwewo waita mhosva yekuti waita upset constitutional government unongosara uri iwo unongofungidzira wega kuti kuchingava chii chaizvezvo chandinenge ndaita kuti ndinzi ndatsamwisa hurumende
vanotiwo kunyange vemapato anopikisa vanogona kupinda mutsekwende pasi pemutemo uyu apo vanenge vachitsvaga rutsigiro nekuti mashoko avo anogona kuonekwa sekuti vazvidza hurumende
saka zvinopa nepotwa sarudzo apa vanhu vaenda mumamana umuma vanenge vachitsvaga rutsigiro ndezvipi zvingaguma zvavasungisa unogona kuzowanikwa hako usina mhosva nematare asi chiripo maringe unenge watombosungwa wasungirwa nauro aya unenge wagona kutaura saka izvi zvinako kukanganisa kutaura kwakasununguka munyika yakasununguka
vachipindura vari kushora mutemo uyu gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti vari kuushora havasi kuunzwisisa
zvaunoreva muchibindu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu zvinore zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya iyoyo taakuti imhosva
mukuru musangano remedia institute of southern africa zimbabwe dr tavani moyo vanoti zviri pachena kuti chikamu chemutemo uyu chinotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka dzavanopiwa nebumbiro remutemo
ukataura unogona kupara mhosva inova inonzi iyo wakanganisa zvido zvenyika kana kuti kuchengetedzwa kwayo izvi zvinongoreva kuti chigamba ichi chinopa hurumende masimba akapamidzirwa akavandudzirwa kuti abate ani nani zvake waanongofunga kuti vaakuda kubata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira dr wellington gadzikwa vati
vanhu hakusi kwemunokoka zvirango zveupfumi ndona sekuti vanoda kuranga nyika ine zvirango zveupfumi handifunge kuti tingangoti foreign policy yavo ingave inoita kuti iudzirwe nevanhuwo zvavo muno muzimbabwe vanozvokuranga zveupfuma vasione pfungwa dzavo kare vanenge vakatoenda pfungwa dzavo kare kuti zimbabwe tichipfidzise panyaya dzakatipfidzise pakati
mukuru wesangano reAmnesty International muzimbabwe amai Lucy Masuka vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika kusaina mutemo uyu kutyora kodzero dzeveruzhinji dzekutaura vakasununguka pamwe nekushanda nevanhu vavanoda zvinova zvinotyora bumbiro remutemo
calling upon the president to reverse his decision.
Amnesty International tinoti mutungamiriri wenyika ngavabvise mutemo uyu varemekeze kodzero dzevanhu.
Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekuze uye gungano reEuropean Union. Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pana vanachiremba vakati wandei munyika vanoti madzimai echidiki akawanda kunyanya vari muzvikoro zvezvidzidzo zvepamusoro-soro vave kushandisa zvisina kunaka piritsi rekudzivirira kubata pamuviri kana kuti emergency contraception pill nechirungu rinozivikanwa nekunzi morning after pill izvo zvinonzi zvinogona kukanganisawo miri yavo. Tinzwe zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe mudzimai wechidiki akambodzidza pabindura University of Science Education, Telmo Kupara, anoti dzimwe nguva rudo runoputira madzimai echidiki vopedzisira vava kunwa mapiritsi aya zvakanyanyisa.
Unekushida nemunhu wako, mosvika pamunorarame, probably kondomu rinoputika kana kuti munotoita sex musitorina protection ende mapedza mozotanga kuti tikuda kuti ubate nhumbu iwo nenyaya kuti unekushida munhu wako. Anosvika pano kuti totsvaga mamoning after umwe mamoning naweye kuti unekuchida munhu wako unongomwa.
Mumwe wechidiki anoshanda nesangano rinomirira kodzero dzevadzidzi vechidzimai reFemale Students Network Trust vaNobet kuva mudiki vanoti dzimwe nguva urombo ndihwo huri kusundira vasikana ava mukushandisa piritsi remorning after.
Pane nyaya iri kuitika yekuti vasikana vari kudanana nevarume vakuru vaya vanenge vane mari. Kazhinji kacho varume ivavo vanowanzo vambunyikidza zvikuru kwazvo kuti varare navo vasina kudzivirira. Vasikana vanozo pedzisirawo vatora mapiritsi aya kuti vasabati pamuviri. Saka nokuti zvinhu zvaoma munyika, vasikana vanongopedzisira vakuita chiro zvavaita kuti vakwanisewo kuwana mari yekurarama vari mumakoreji nemayunivhesiti.
Chiremba wechidiki Dr. Mishek Ruwende vanotsanangura pamusoro pezvimwe zvinogona kukanganisika mumuviri wemudzimai anoshandisa piritsi iri zvisina mwero.
Kunzwa kuda kurutsa kana kuti urutsa chaiko, kunzwa dzungu, kuchaya, kunzwa mudumbu kurwadza kana kunzwa musoro uchirwadza ndomatambudziko anoitika pamaawa mashoma anotera kana munhu anwa mapiritsi kana panguva iyoyo. Uyezvo nekufamba kwenguva kana vanhu vakangomwa mapiritsi aya pese pese zvinokanganisa kuteera kwavo. Tinotarisira kuti munhu anofanira kuteera pamwe chete pamwedzi uye nenguva imwe cheteyo. Nguva haifaniri kusiyana. Uchingonwa piritsi zvinogona kukanganisa kuteera kwako, wakuteera zvakapfurikidza. Uye zviri mudambudziko nderekuti piritsi iri effectiveness hwaro pakudzivirira pamuviri huri pasi pedzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri dzakafanana nemamwe mapiritsi anomwiwa mazuva ose kana majekiseni aya kana makondomu.
Dr. Ruwende vanokurudzira madzimai kuti vasashandisa piritsi iri zvakapfurikidza.
Ukaona wakutora piritsi iri kanopfuura kamwe chete pamwedzi zvinoreva kuti unofanira kutora dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwete piritsi iri.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai amaita Piwa Nashe Simango Muzawanga vanoti varume ndivo vanokonzera kuti madzimai echidiki nevasikana vamwe mapiritsi aya.
Inyaya yekuti munhu anenge asvika pakuramba kuti zvoni mimba iyi yavabatira hatina kuironga, mimba yavabatira haisi yangu. Munhu akuchifunga kuti inini handina zvikwanisiro zvekuti mwana ushu ndipfurire pamberi kuti angari pakati pevapenyu. Nenyaya yekuti rwendo rwekuti mwana achizenge aripo rwendo rwakakura runotangisira pakunyoresa pazvikwanisiro zvinoda amai chavachodya nekuita sei. Saka munhu azotarisa zvakamukomberedza nezvaari kuitirwa anozopedzisira onoti hazviri nani ndiite sei ndimwe maemergency contraceptives aya.
Asi mukuru wesangano runomirira kodzero dzevanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzounenda vanoramba kuti varume vanomanikidza madzimai avanenge vaita bonde nawo kutenga piritsi iri.
Tikanyatsozvitarisa tikaita tsvakurudzo tinotozoona kuti varume vashoma vanoziva nezvemapiritsi iwaya. Ende kazhinji kacho varume kana vachinge vaita zvinhu izvi havazomborambi vachienda mberi vachirangarira nezvazvo, asi kuti anozosara ave nepfungwa dzakadzama kana kuti dzinodzama munhukadzi. Saka ndiye ega anotora decision nhano yekuti ndakunomwa mapiritsi aya kuti ndisabate pamuviri.
Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinoti kushandiswa kwepiritsi reemergency contraception pill kuri kuita kuti vasikana vabatire zvimwe zvirwere zvepabonde, nekuti chavanenge vachida kudzivirira pamuviri chete vachikangamwa zvimwe zvirwere zvepabonde. Ana chiremba vanokurudzirawo vasikana vabvazera kuti vasashandise mamorning after nguva dzose, asi kuti vasarudze dzimwe nzira dzekuzvidzivirira nadzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyungo yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano Consumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari yakapetwa kaviri kubva pamari yaidiwa muna chivabvu yemiriyoni imwe chete yemadhora yemunyika kuenda pamamiriyoni maviri emadhora yemunyika muna chikumi. Izvi zvinouya mushure mekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kunonzi kwakaitika muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mihoro yevashandi vakawanda iri kunzi haina chaichatenga, ukuwo hurumende iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu ichiti dhora remunyika ragadzikana kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinongoreva kuti vakawanda vari kurara nenzara sezvo vari vashoma vanokwanisa kuwana mari yave kudiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Maemployers ndivo vanotengesa neUS dollar, ndivo zvekare vanotengesa neRTGS isingabatiki, ndivo vane maprices kumashops akati kwirei. Tiri kuona kuti havasiri pahari kana kuti nyaya ingagadziriswa sei sezvo ivo vari kuita mari. Saka idambudziko riripo munyika, hatizivi kuti ichapedzwa sei.
Mashoko avamoyo anotsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira, vanoti
ichocho ichokwadi nokuda kwekuti dhora redu ZW RTGS currency kana angave mabond notes zviri kuramba zvichishaiwa simba takatarisana nemitengo yezvinhu iri kuwanikwa muzvitoro, nekuti vanhu vedu vanenge vakatara mitengo iyi neUSD kana kuti parallel market equivalent of USD. Zveofficial USD bank rates izvo kungotaura bhati hapana anozviteerera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Dzengeni vanotiwo mumwedzi wachikumi ndimo makanyanya kukwira kwemitengo yezvinhu mushure mekudonha kwedhora remunyika.
Asi tinovimba kuti nezviri kuitwa nehurumende kuti vakasunga uwandu hwemari yenyika haisi kubuditswa zvekumhanya, tingangoti zviri kuitwa nehurumende zviri kushanda. Chatisingazozive kuti neramangwana kana vakazoda kubuditsa mari kana kuti kubhadhara masupplyers avo zvichazodei.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakakanganisa munhu wese, asi vashandi ndo vakanyanya kukanganiswa nekuti mihoro yavo yakaramba iri payaive uku mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru. Saka zvingagadziriswa sei izvi? Dr. Chitambara vanoti
panotodiwa social contract kuti masocial partners anga achigara pasi wowirirana kutora matanho anofanira kunge achitorwa kuunza kugadzikana munyika. Mareforms anenge achifanira kuzoitwa implemented under the social contract anenge achisanganisira mamonetary reforms, mafiscal reforms nemainstitutional reforms. Saka social contract inongobatsira kuti vanhu vanga vachiwirirana kuti zvoitwa sei kuti tigadzirise mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzeNational Joint Negotiating Council dzinonzi dziri kuramba dzichitadza kusimuka, ukuwo nhaurirano dzeTripartite Negotiating Forum dzinonzi dziri kutadzawo kusimuka, izvo zvinonzi zvave kuita kuti masangano evashandi afunge kubuda zvavo munhaurirano idzi. Muchirongwa chedu chelive talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa kudzorwa kweZimbabwe makundano enhabvu eFIFA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU-PF kuvulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombonyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standikile Musanga.
Isenda ba VOA ndebele.